Mangwana na kana kwa tereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechishanu, ndira 26, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vebato reZANU-PF nevanopikisa vona kurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani ari kukanganisa utongo hwejekerere munyika. ZCTU yochema-chema nemamiriro aita upfumi hwenyika. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Indiwe mimwe emisore na uzedu zanasi chivakuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Remangwa nare utongo wejekerere munyika arina kujeka mushure mekunge vaNelson Chamisa vazivisa kuti vainge vasiyana nezvebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Vachamisa vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekukonzera kusagadzikana mubato ravo. VaMnangagwa vakashorwawo kana neSadiq nemabatiro avakaita sarudzo dzegore rapera dzinonzi nevaongorori vesarudzo vakawanda dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zvakapa kuti Zimbabwe irangwe neAmerica neEuropean Union, izvo zviri kukanganisa donzvo raivo vaMnangagwa pavakatora chigaro kuti havadi zvekurimirana kumuganhu nedzimwe nyika. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navachamisa.
Wangu tatura mashoko ekuti tava kuvhura nzira itsva, gwara idzva, mafambiro matsva. Tinoona kuti panga pachiita musikanzwa, tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe matakanana ari kukonzerwa navaMnangagwa neZANU-PF vachienda kunoita zvokutamba nepfungwa dzevanhu.
Munorevei apa vachamisa mukajekesa?
Vanhu vakavhota zvakaita mutsindo, vanhu vakavhotera mutungamiri wavanoda kuti ave mutungamiri wenyika. Ivo vakaenda vakanoita zvavakaita, vakaridza ngoma yavo nokuridza ngoma nedemo. Tikaonazve pavakasarudzwa kumaparamende, vadzokazve vatsvaga chituhwani chaakutumwa kuenda kunorova vaya vakanga vasarudzwa nevanhu. Toti ngatichiita tigadzirise mabhisa yanyu vanhu zvisiri pamutemo, tidzokororozve tsarudzo. Even dzine dambudziko idzodzo toona vadzokazve vauya nematare edzimhosva. Saka tati zvazonyanya makuenderera, hatibvumi mahumbwe, hatibvumi matakanana. Nyika haisi yomunhu umwe chete, nyika inobatsiranwa. Kana uri nzou ziva kuti kuna svosve, svosve ane simba rakewo, anopinda munzeve mako ukatofa. Saka zvose zviri mumaoko aMwari.
Munorevei apa?
Isu tinoziva kuti Mwari wamasimba ose wakakura kudarika bato kana kudarika mutungamiri ape zvake, nokuti Mwari ndiye muridzi wepasi rino. Hakuna anogona kuzviita maningi ndara kana kuzviti ndiye mwene kana kuti ndiye vene. Mwene ndiwo umwe chete ari kudenga. Vanozviti vene kutosaziva, nokuti hakuna vene venyika. Nyika ndeye mwene Mwari wamasimba ose.
Vanhu varida kuziva kuti ndeapi matanho amaakutora zvamaakuti masiyana nezveTCCC.
Tukugadzirira gwara rekuti nyika ino ive neutungamiriri hutsva, nyika ino ive nehurumende yevanhu, nyika ino ive nekugadzirwa kwezvese zvakakanganiswa. Ndosaka muchiona korera dzasumuka idzi, ndosaka muchiona kusanaya kwemvura nekusanaya zvakanaka, kuchitonzi kuchaita drought. Zvinokurakidza kutsamwa kwedenga nemabatirwo anoitwa vanhu, nekusvinyangwa nekumbunyikidzwa kunoitwa vanhu mumaruwa, vachivhundusirwa, vachimanikidzwa kuita zvunhu zvinosingafambi zvakanaka. Saka ndosaka tati aiwa, tine urongwa hwaakuya hutsva hunofanira kutarisirwa nenyika yeZimbabwe, tichigadzira kuti nyika ino ifambe. Chinosumudza nyika harisi bato, chinosumudza nyika vanhu, chinosumudza nyika vagari takabatana sevana veZimbabwe. Zvatakaita munguva yehondo kuti takabatana pamwe chete tikaziva kuti hondo yedu ndeyei, tikaziva kuti hondo ndeye kuti tive nekusitonga kuzere, ndizvo nhasi tinofanira kutarisa pamwe chete kuturika denga hubatsirana, zvanza zvinogezana.
VaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF waFrank Guni.
Tinoona sekuti vachamisa vari kuratidza kuti ivo pachavo vane dambudziko rekuti havagone kuteerera mazano evamwe, nokuti munyaya dzezvematongerwo enyika mazano anorayanwa kubvira vachitanga bato ravo reCCC vakayambirwa nevamwe vanowirira navo vakaudzwawo nevamwe kuti dei maita kuti musangano wenyu uve nemastructures uve nevanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu vakaramba vakaita iya inonzi strategic ambiguity. Zvino taakuona kupfuka kwekutadza kuteerera vamwe kwavo, iye zvino izvi vaakusiya bato ravakati vagadzira vachisiyana navamonzura neMDC. Zvinoratidza pachena kuti utungamiriri hwavo ivo pachavo vachamisa hwava nemibvunzo. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vachida shanduko munyika, kune vakawanda vanenge vachida shanduko, asi kana iyo nayo taakuona kuti vanhu vanga vachinyanya kuteerera vachamisa vaakudzungudzawo misoro. Zviri kuratidza kuti ivo dei vambomira vagara pasi vanyatsodzamisa pfungwa voyanana nevanovapanga mazano kuti voita sei kuti vamire nevanhu vanoe chivimbo navo, nekuti zvavari kuita izvi kungotenderedza vanhu vachiramba vachikwezva vanhu vachienda navo asi pasina chinobuda.
Mumashoko avo vari kuti ivo bato reZANU PF ndiro rakakonzera nyonganyonga mubato ravo, vachisa zvipinga mupinyi zvakaita kuti vatadze kuita basa ravakanga vachida kuita. Munoti china mashoko ayo?
Hako kwakungotsvaga uta nemugati kuri kutaurwa navachamisa, nekuti kana vari kuti ivo ZANU PF ndoiri kukonzera, ZANU PF ndiyo iri kupinda mubato ravo, saka ravari kufoma iro kwavari kuenda ikoko ZANU haichasvikiri here? Zviri pachena kuti vakungoninira ZANU PF pese pese kudzinganisa mumvuri wavo kwavari kuita vachamisa. ZANU PF haine nezviri kuitika. Kunetsana kwavo kwavari kuita navachavangu ndekwemubato ravo, kusinei nemusangano weZANU PF. Ndo zvatiri kuvayambira kuti dei vambogara pasi vanyatsoongorora kuti chavari kuda kuita chaicho nechinangwa chavo ndechipi, varege kuramba vachivimbisa vanhu zvinhu zvavasingakwanisi kuita.
Nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari muAmerica. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vakawanda munyika vave kunonga svosve nemuromo sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Mashoko aya ari kuuya apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Pamukoto, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora zviuru 10.6 zvemari yemunyika kana kuti 1:16,000. Gavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudya vari kutarisirwa kuita musangano newemabhizimusi nemusi wemuvhuro unouya kuti vazeye mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vari kutarisirwawo mumazuva anotevera kutura mimwe mitemo yekuedza kudzikamisa dhora remunyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Zviri pachena kuti mitengo yezvino iri kureacta kumataxes akaiswa kutanga kumuna January. Vemabhizinesi vakawanda vari kuefekta macost because havasi kuda kuti maprofit margins avo abatwe. Saka the movement iri kuitika paexchange rate, the issue yemataxes aya ndiyo iri kukonzeresa kuti tione mitengo yezvinhu ichikwira.
Muchiri kuitawo nhaurirano here nehurumende nevashandirwi dzetripartite negotiating forum kana kuti TNF?
Nhaurirano nemamwe masocial partners kuTNF iri kuitika, asi hatina shuwa kuti pane zvichabuda. Iyo zvino hazvisati zvaratidza kuti panogona kubuda chibvumirwano here.
Nechikonzero chei muchidaro vaMoyo?
Kuratidzana kuti kwange kusina consultation yakakwana pakaitika budget nezvimwe policies aka announcewa nguva yapfuura. inyaya ya kutozivikana vehurumende vanoziziva kuti masocial partners sikufara nekuti hakusi kuitwa consultation iri effective saka market painoresponda kana kureacta inokuvadza vamwe zvange zviri nani kuti taitaurirana hatisati taannounsa mapolicies ekuvaka ufumi.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatongi vedare repasi rose reInternational Court of Justice kana kuti ICJ kuHague kuNetherlands vari kutarisirwa nhasi kupa mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare iri nenyika yeSouth Africa iyo iri kuda kuti Israel imise nekukasika kurwisa kwairi kuita muGaza sezvo iri kunzi iri kuuraya vanhuwo zvavo vasina mhaka. Dare reICJ rakazivisa nechitatu kuti vatongi varo gumi nevanomwe kana kuti 17 vachapa mutongo wavo wekutanga panyaya yekuti Israel yomisa nechimbi-chimbi hondo yayo neHamas here. Imwe ichanzwikwa nedare iri yepiri uye inenge iri yekuti Israel iri kupara mhosva dzehondo here kana kuti kwete kubudikidza nekuuraya kwainonzi iri kuita vanhuwo zvavo muGaza iyo inonzi inogona kutora makore isati yapera kunzwikwa nedare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradziriki mukonza.
Mabudiro akaita nyaya pamativi maviri paipa humbo pamberi pedare ndinofungidzira kuti South Africa inenge yakataura zvinonzwika. Saka ndokutarisira kuti dare rakatoongoraro nyaya iyi. Mutongo wandiri kufunga kuti ichapa uchange uchiendera kudivi reSouth Africa.
Tichiona kuti South Africa iri kuda kuti Israel imise kurwisa muGaza mairi kuti iri kuuraya vanhuwo zvavo vasina zvavari kuita. Nerimwe divi Israel iri kutaura kuti haisi kuzotambira imwe nyaya yekumisana yehondo kunze kwenge yapedza neHamas kana kuparadza Hamas. Munoona ichizotambira here mutongo unopiwa sezvamuri kutarisira?
Ndinofunga kuti kana mutongo uyu ukapuwa Israel haisina mamaitiro kunze kwekutambira mutongo unenge wabuda kudare guru iri. Nekuti ikasatambira zvabuda mudare guru iri kureva kuti iri kupfuka kunyangwe vamwe vanga vachitsigira. Nekuti pane chigava kandemiri chekuti mutemo unofanira kutevedzerwa. Saka zvaturwa nedare rakaita seInternational Court of Justice zvinenge zvichida kuremekedzwa. Saka handione Israel ikati pabuda mutongo waisiri kutendera nayo yobva yati haichautevedzera. Handione ichizowana rutsigiro rwedzimwe nyika dzangatsimboitsigira.
Tinoonawo kuti imwe nyika yanga ichitsigira kana kuti iri kutsigira Israel zvakanyanya muhondo iyi inove America iine muono wekuti dai pangoitwa nyika mbiri Palestine neIsrael kuti dambudziko riri kusanganikwa naro iro muMiddle East ringe richipera. Asi tiri kuonawo Israel iri kuramba kurudziro iyoyo. Zvinosiya papi nyaya iyoyi tichiona dzimwe nyika dzinotsigirana neIsrael dzichipinda dzichipa mazano asi iyo iri kuramba kutambira?
Zvinosiya nyaya iyi ichinetsa kunzwisisa kuti ichapera sei. Nekuti America maonero ayo ndoo maonero ari kuitwa neveruzhinji. Dai nyika dzangopatsanura naPalestine yamira yega, Israel yamira yega, dzoita kuzvitonga kuzere nyika mbiri idzi. Asi Israel kuramba kwairi kuita kuri kuita kuti dambudziko iri rambe richingokura uye vanhu voshaya kuti zvino rinopera sei. Asi mukuenda mberi uko Israel ikaramba ichingoita godzi papata ndirikuona ichizosara yamira yega.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradziriki mukonza vari parunhare muPretoria muSouth Africa neStudio 7. iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aiyo, kana vanhu tikaramba tangobatirira kuti kwai chavangu chavangu, wese munhu haatendi chokwadi, iye chamisa pachake unozviziva kuti chavangu, vari vose mastructure. Saka chinhu chaasingatendi ndechekuti izvo akagara akanganisa kuti mupati hamuna mastructures. Woti mastructure vanhu akambozviona kupi izvo zvinezvi? ZANU PF vazhinji vanhu vakangozvagwa chinge ZANU PF, vanhu vakachembera chinge ZANU PF kubva munguva yehonda yangonzi ZANU PF. Saka iye chamisa unotiza chokwadi, ngabvume chokwadi kuti izvo chavangu. Ngatiitei miting tigare pasi tionesane kuti tingaendirira sei mberi, noti kuti vanhu murambe mungoti kwai chavangu chavangu, muchisiya munhu ane problem chamisa.
Ekuzimbabwe, hurumende yekuzimbabwe, ini nonzi Liberty Sithole chinga munhu nobva kuchipinge, ndatambura kudhayasipora uku. Vamunangagwa ngavaite munhu anoziva zvido zvevanhu, kwete kushungurudza mhuri yezimbabwe, kwete kushungurudza mhuri yezimbabwe ichigara kumadhuri mana ichigara mumasango. Zvinhu izvozvo hatizvifariri. Thank you.
Pastudio, toda kupindura mukoma wavo vati hanzi triple c kwakazara maloya, kune majaji sei vari kufeila mumakoti, varikutadza here kutaura nyaya dzichibudirira makoti? Nowo mukuru wangu, chinoitika nyaya dzemuzimbabwe ka dzakafanana nebhora, kana imimi muri timu inotamba sei, refa kakumakaika, kubudira kunyu kunonetsa, budira kunonetsa, just because refu chero mukago wesa refa nongoti haisi go, mukaita zvamaita tonza hapa haisi pena, kana kuti ipena kutimu iri kutaya muri kutamba nayo. So semaplayers mukangoramwa tonza maramwa madyiwa wazvona. Saka muna zvamunokwaza tongoripo chete kutongoshingirira. Vafana magweta triple c anoenda mumakoti achiita sei? Dzimwe nguva anotoramwa makoti zvatinotomboonawo mumasocial media, vanotoramwa kubva mukoti kuti hai nyaya iyi zvamunotonga sizvo, vakatoramwa zvonzi hamarohwa nekoti. Saka zvakaoma mudhara, ZANU PF yakatotitsikirira seri neseri.
Ini ndokukwazisaiwo vashamarireri vateereri vestudio 7 ndichitionaiwo zviri kuita bato reZANU PF. Izvozvo vakavhoterwa vakahwina, but onai zvava kuita izvozvo kumutiri kuidhemu, vakudzingirira vanhu nekuda kwokuti vakavhoterwa. Vasati vavhoterwa vasingavadzingi, vanhu vakagara kudhara panzvimbo dzavakagara izvozvo, asi kuti nhasi vakudzingirirwa nekuda kwokuti vakavhotera ZANU PF. Saka ndoti kuvagari vemutirikwe, munofanira kuti mutarisise ZANU PF. ZANU PF harisi bato rekuvhotera. Tikagara tambozvitaura kudhara kuti ZANU PF haivhoterwi, harisi bato, harisi bato. Inoda vanhu panguva yainenge ichida kuvhoterwa. Kungopedza kuvhota haidi, haidi munhu. Onai ke zvino vakudzingirira vanhu vakagara vakatovaka misha dzavo, but vakuda kuti vabve nzvimbo dzavagara. Ndozvitogara tichitaura kuti ZANU PF harisi bato, harisi bato rekuvhotera vabereki, harisi bato rekuvhotera. Iri ndoti pasi neZANU PF. Yateta.
Ndinobvunza mukutadza here kubvunza vashita bangu kuti imi muri kukora vanhu vesisi mweita dzozovafira. Zvinotaura kuti imimi shaisha chemuri kugena chii mweipisa vanhu henyu mweiti kwai vanhu hedu mweikuruzovafira, vanhu veshe veZANU PF veikombeya vasina vava vanokompitita nawo. Saka zvinotaura kuti chii izvozvo? Zvinoita kuti muri veZANU PF pazviri pachena hamubvunzisei zvinhu zvakada zvinotirwadza vanhu estudio 7. Bvunzai mubvunzo kada mae hamuchakwanisi kubvunza zvimwe zvemunobvunza chimwe chacho kunashabanga zvitaa nemusoro vasi mwesii chiro zvakakosha kudai izvo kuti iwewe sei uchidzinga vanhu vetriple c vapedza hauchina vanhu vanovamirira vane mire triple c acho kungosiya zvakadaro kuti ZANU PF ipinde vopedza kubatiwoti triple c amaoni kuti posisa hero. Tibvunzire mubvunzo iwo kuna shabangu. Zvatenda hangu.
Makadii pastudio 7, makadii pastudio 7. Tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika medu. Muziri kurwadziwa zvese, makoti achona ari kungoita achona zviri kurwadza. Zvirwadza munyika medu hamusina mutemo chaiwo chaiwo, maane mutemo webato rimwe chete riri kutonga uri ZANU PF, kwete mutemo webato wevanhu, kwete mutemo wevanhu, asi mutemo webato tinowangokondrora zvese. Atasai Jobs kare angoshungurudzwa ari mujere, 2 years munhu ari mujere achingoshungurudzwa arimo. Izvino zvidopa kunzi akubatwa nemhosva pagore ne8 months. zvakaoma kumana dai mwari vatibatsira murume asunungurwa dai zvano vachinjewo maitiro avo vambopawo mukana vamwe vambotongawo 43 years vachingotonga asi pasina chiri kubuda unongori udzvanyiriri chete andirikaa zviripo mukazvinozvi pasecond republic nepafirst republic yaitova nani Second Republic yaaiwa ine mutemo wakaoma unouraya munhu chaivo chaiko vane mutemo wekuti wouraya chaivo chaivo havana mutemo wekuseka saka tibvunzirewo kuti ndizvo here matongerwo enyika iwayo akanyika namakoti akungotarisira kuvhambamani zvaizana zvichitaura kuti hatina patinopingira nezvemakoti asi vachitoro vari vanototonga kozi majajimenti emakoti anopiwa usiku apiwa masikati
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira audio iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Iran inoti yakazvipira kuti ibatsire Niger kurwisa zvirango zvayakatemerwa nevavakidzani vari mugungano reEconomic Community of West African States uye nyika dzekunze mushure mekunge mauto apidigura hurumende nechisimba mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeIran vaMohammad Mokba vashora zvikuru zvirango zvakatemerwa Niger izvi mumusangano wawaita nemutungamiri wehurumende yenyika iyi mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica
Vachitaura pamusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati ivhu ndiro musimboti wezvose zvatakatarisana nazvo uye ndiro rinokonzeravo matambudziko mazhinji atinosangana nawo. VaBlinken vakati pasina ivhu rakanaka hapana goho ratinowana mitengo yezvinhu inokwira uye vanhu vanofa nenzara. Kukukurwa kana kukanganiswa kweivhu kunowedzera marwadzo ekushayikwa kwemvura mafashanu nezvimwe zvinokonzerwa nekupinduka kwemamiriro ekunze izvo zvinokonzera goho shoma nekushayikwa kwechikafu chakakwana. VaBlinken vanoti vanhu vanoita mamiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 miliyoni havasi kuziva kuti vachawana here chikafu chekudya mangwana vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti America irwisane nedambudziko rechikafu iri ichitsigira avo vakatarisana nedambudziko iri zvakanyanya. Vanoti zvakare kubva munandira 2021 hurumende yeAmerica yakashandisa mari inoita madhora mabhiriyoni gumi nemanomwe nechidimbu kana kuti $17.5 billion ichibetsera avo vakatarisana nedambudziko iri vachiti America inofara zvikuru kuti ndiyo inobetsera sangano rinobetsera nezvekudya pasi pose reWorld Food Program nechikamu chimwe kubva muzvitatu chemari yose inoshandiswa nesangano iri. America iri kushandavo yakabatana nevamwe mukugadzira zvirimwa zviri nani zvakasimba uye zvinogona kurarama panguva yakaoma. Naizvozvo bazi reUnited States Agriculture Innovation Mission for Climate Initiative nenyika yeUnited Arab Emirates yaunganidza mari inoita mabhiriyoni gumi nemanomwe kana kuti $17 billion yokushandisa mukumutsidzira ivhu risisina kusimba kuti rikwanisezve kumeresa nekukudza zvirimwa. VaBlinken vakati pamwe nesangano reAfrican Union
uye nesangano refood and agriculture organization America yakaparura chirongwa chitsva chinonzi vision for adapted crops and soils kana kuti VAX icho chiri bazi re United States Agency for International Development riri kubetsera vanhu pasi pechirongwa che Feed the Future Initiative va Blinken vanoti ndiyo mhinduro yehurumende yeAmerica mukurwisana nekushayikwa kwechikafu pasi pose vanoti zvinhu zvishoma zvinokoshera vanhu kupfuura kukwanisa kurima kuti zvirimwa izvi zvitsigire upenyu hwedu pasi pano mashoko awa anoratidza maonero eAmerica uye maaverengerwa neni Tanuno Kawande kuno kuVoice of America Studio 7 kuWashington DC.
Makateerera ku Studio 7 tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Munhau dzemitambo. Mitambo ya Africa Nations Cup yasvika muchikamu chechipiri kana kuti round of 16 nyika dzakabudirira dzave kurwira kupinda makota finali. Muchikamu chechipiri chizvikwata izvi zvakaiswa mumagungano maviri kana kuti brackets. Nezuro takatarisa gungano rekutanga, nasi tiri kutarisa repiri. Mugungano repiri, Cape Verde iri kutamba neMauritania, Egypt ichitamba neDRC, Morocco ichitamba neSouth Africa, uye Equatorial Guinea ichitamba neGuinea. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Nesvondo chimwe chezvikwata zviri kutamba bhora rinofadza zvikuru Equatorial Guinea chinosangana nevavakidzani Guinea mumutambo wakatarisirwa kufadza vakawanda kana matambiro akaitwa nezvikwata zviviri izvi muchikamu chekutanga kuchaenderera mberi mumakwikwi. Equatorial Guinea yakaita vakawanda vasimudze musoro kutevera matambiro avo shure mekunyadzisa varidzi vemusha Ivory Coast 4-0. Equatorial Guinea yanga yatanga makwikwi egore rino neNigeria dzichipedza ari mangange 1-1. Yakazotevera nekukunda vamwe zve vavakidzani Guinea Bissau 4-2, chikomana Emilion Sue chichimwisa zvibodzwa zvitatu ndokutevera nekurakasha varidzi vomusha Ivory Coast 4-0. Emilion Sue akanetsa zvekare pamutambo uyo nokumwisa kaviri kureva kuti ndiye ari kutungamira vakamwisa pamakwikwi egore rino sezvo amwisa kashanu kese.
Icho chikwata cheGuinea mungati chakasimba sei pamakwikwi aya?
Guinea inotambawo zvine chidzama uye haifanirwi kutarisirwa pasi pamutambo wavo wavachasangana neEquatorial Guinea. Yakatanga makwikwi nekuita mangange 1-1 neCameroon ndokutevera nokukunda Gambia 1-0. Yakazokundwa pamutambo wekugumisira neSenegal 2-0 apo payanga yazorodzwa vamwe vevatambi vayo vatanhatu sezvo yaiziva kuti vanga vayambuka kusvika chikamu chepiri.
Tinoona kuti Egypt ichange iri kutamba neDRC Congo. Munoona mutambo uyu uchizofamba sei?
Mutambo wepiri nesvondo uchange uri pakati pevafaro Egypt apo paichange ichitamba neDR Congo. Vafaro vakagona kusvika chikamu chepiri chemitambo shure mekudikitira apo pavanga vaoneswa nhamo neMozambique mutambo uchipera uri mangange 2-2. Egypt ichange isina mutambi wayo ane mbiri anotambira chikwata cheLiverpool Mohamed Salah. La, iye akakuvara zvisingapori kusvikira mitambo yeNations Cup yapera. Egypt neDR Congo zvikwata zvinosangana zvisati zvakunda mumakwikwi egore rino. Zvikwata zviviri izvo hazvisati zvakundwazve asi pazvinosangana pane chicharavira kukunda nechimwe chichazodzokera kumusha chazokundwa.
Muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura ari mubulawa yeNamavelous Muhlanganya weStudio 7. Sezvungu yedu yapera rigaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vebato reZANU-PF nevanopikisa vonakurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani ari kukanganisa utongo hwejekerere munyika. Zimbabwe Congress of Trade Unions yochema-chema nemamiriro aita upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Chris Gande.